TC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechipiri 16 Mbudzi November 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano rinomirira varairidzi rinoyambira hurumende neZimsec kuti varairidzi havasi kuzoteresa vadzidzi bvunzo pasina kunyoreranwa gwaro rezvemihoro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vaSimon Kayamoyo vakange vari munhu akazvipira uye anga achingoziva upenyu hwekusunungura nyika. Vaimbova chipanga mazano chava Donald Trump vaSteve Bannon vanomiswa mberi kwedare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, rinoti rakakasha madzwa kudzwa bazi rezvedzidzo pamwe chete nebazi rinoona nezvekunyurwa kwebvunzo reZimbabwe School Examinations Council kana kuti ZIMSEC, vachitaura kuti gadziriro dzokunyora kwebvunzo dzava padano rapamusoro asi ipo pasati pamboitwa nhaurirano nevarairidzi. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawachira Joe, vaudza Studio 7 kuti vararidzi havasi kuzonyoresa bvunzo kunze kwekuti chibvumirano chakanyoreranwa pakati pevararidzi neZimsec muna 2019 chashandiswa zvekare. Dr. Joe vati kwemakore mazhinji, ZIMSEC yanga isingabhadhari varairidzi vanokuvara vachiita basa reZIMSEC. Vati pasina kunyorerana chibvumirano chekushanda nemibhadharo ichapiwa varairidzi, varairidzi havasi kuzonyoresa bvunzo.
Sesangano ravarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, tiri kukadhamadza tichinzwa Minister of Education pamwe chete neZIMSEC vachitaura kuti gadziriro dzokunyorwa kwamazamination dzava pahighest stage. Chinotikadhamadza ndechekuti hapasati pambova nenhaurirano navarairidzi. Mugore ra2019 pakaita chibvumirano zvichitevera kutaurirana kwamasangano avarairidzi, ZIMSEC neMinistry of Education kuti ZIMSEC inofanira kunge ichibhadhara varairidzi kuinvigilator maexamination, nokuti varairidzi havanei nechokuita nemapublic examinations anoranwa neparastatal ZIMSEC. Zvekare ZIMSEC makore maviri apfuura aya tinoona pana varairidzi vaita maaccident vachitakura mapepa kudzokera nawo kuZIMSEC. ZIMSEC ichiramba kuvapa compensation vachitaura kuti havana contract navarairidzi.
Saka Dr. Joe, seProgressive Teachers Union of Zimbabwe, munoti kuhurumende pamwe chete nekuZIMSEC,
kavarairidzi vari kuda kungorangaridza ZIMSEC pamwe chete neMinistry of Education kuti kana tichida kuta preparation yakakwana yokuona kuti mazamanishina anyore zvakanaka, panofanira kunge pachisainwa contract pakati peZIMSEC navarairidzi. Ndo zvingazopa kuti varairidzi vakwanise kuinvigilata mapublic examination uyezve vachibhadharwa neZIMSEC. Pasina kubhadhariwa, pasina contract, varairidzi mwoyo yavo yakatumba kuti nguva yareba vachishandiswa neZIMSEC zimseki ichizora amba responsibility kana pane zinenge chaitika tichirana mazamanishi saka varairidzi vari kungotaura kuti gore rino vanotulae gono chaiyo havakwanisi kunge vachi invigilate ma public examinations saka zvinongoreva kuti ushamwari hwanga huripo hwekuti varairidzi vaimbonzwisisa kuti zimseki ichiri kugadzirisa kuti isaine makontrakt hunenge hwasvika kwamvura yacheka makumbo saka zviri kuzimseki pamwe chete neministry of education kuti vaone kuti paita nhaurirano nguva dzisati dzafamba
saka danho romutora sesangano revarairidzi nderipi
tanyora tsamba isu seprogressive teachers union tichida kurangaridza zimseki nechibvumirano chatakaita gore ra 2019 uyezve tichivaudza kuti dai chibvumirano ichi charemekedzwa uyezve tatumira tsamba yei kana kuti akopi yetsamba yei kuministry of education kuti tirangaridze zvakamboitiwa hongu anga ari minister ipapo ndi va Paul Mavima asi kufa kwemujoni kamba haivharwe tino expecta kuti vavapo pari zvino varemekedze chibvumirano chakaita ichi saka zvinoda kuti makontrakt anga achiita nekukurumidza kuti bvunzitsiko zvinyora zvakanaka tiri vabereki varairidzi vanofara zvikuru kana vachizoona vana vavanorairidza vachinyora bvunzo vachipasa zvakanaka asi tinengewo tanyanya kungoshandiswa nezimseki pasinawo chauviri chatinowana saka tinokurudzira zimseki pamwe chete neministry of education kuti dai taita chimbi chimbi tagadzirisa mosho kana vende richiripo taona kuti pava necontract
avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takawafira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7 tatadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro kuti tinzwe divi rehurumende
Studio 7, tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuwa ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6am muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Mutauriri wezanu PF uye vaibva gurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaSimon Kayamoyo avo vakashaya nezuro varemekedzwa neugamba hwenyika vamoyo vange vachirwara nechirwere chegomarara uye vakashaya vave nemakore makumi manomwe nematanhatu vachitaura panepfenyuro yeZBC mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati vaSimon Kayamoyo vakange vari munhu akazvipira uye anga achingoziva upenyu hwekusunungura nyika sachigaro vezanu PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vaudza Studio 7 kuti vamoyo vakange vari munhu anotevedzera zvemusangano uye anovimbika tichienda pamhepo zvirongwa zvekuchengetwa kwavamoyo pange kusati kwaziviswa ngatinzwei vacharumbira vachitaura
Tinoda kuti kumhuri yekwa Comrade Kayamoyo, mhuri yeZimbabwe, mhuri yeZANU-PF, tinoti nematambudziko ava Kayamoyo vadai kutisiya. Comrade Kayamoyo, vanga vari munhu angari lawyer kuZANU-PF party, munhu akashanda ne old dispensation ya Comrade Robert Mugabe, ne new dispensation ya Comrade Edi Mnangagwa. Vanga vari lawyer to the party and vachita adhere to the constitution yeZimbabwe neyeZANU-PF.
Chii chamunoona munhoroondo yemabasa avo
kutarisa tichitarisa nhoroondo yavo Comrade Kayamoyo kubva kuma1970s pavakazoenda kuZambia vakapinda chikoro ikoko kuZambia vakapedza university ikoko kuZambia vachistudha masocial sciences vachibva ikoko vakazodzoka kunobva vaenda kuRussia kunotrainiwa nekune dzimwe nyika kwavakanotrainiwa sezvo vaKayamoyo vakanga vari nhengo yemasoja avnova akasunungura nyika yeZimbabwe. Vachizodzoka kuZimbabwe vakaya moyo vakapinda mugovernment nobva vaseva mugovernment pama various positions. Vakazova futi MP wokuulira Mangwe ndo pavakazopedzisira vakuita ambassador weZimbabwe kuSouth Africa kwavanoko vakashanda ikoko vakaita basa rakanaka zvikuru. Vachizopedza vachidzoka kuZimbabwe vachiokupaya mamwe maposition mugovernment vakazova spokesperson weZANU-PF party kuzosvika panguva yavo yokuti vachishaika. Tinoda kutenda basa rese rakaitwa navakaya moyo. Tinoda kutenda loyalty yavakaya moyo kuZimbabwe government and to the party ZANU-PF.
Avo vange vari sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America varegistarumbira vari parunhare kuCanada neStudio 7. Asi sachigaro veMDC Alliance mudunhu reAmerica vatawanda dzokora vanoti vane hurombo zvikuru nekushaya kwavamoyo. Vanoti kunyangwa hazvo zvakadaro vamoyo vakange vari munhu akadzidza aisafanira kubatsira vanhu nehurumende inodzvanyirira vanhu sezviri kuitwa neZANU-PF.
Tinoti sematambudziko kumhuri yekwaSimon Kaya Moyo ndo zvatinoita kuchivanhu chedu kuti tinobata maoko kunyange munhu anga akashata sei. Asi sepanguva yatave haisi yekuti tinoramba tichiti afanaka, tinofanira kutaura chokwadi.
Tiudzei chokwadi chamuri kutaura apa vadzokora.
VaSimon Kaya Moyo munhu anga akadzidza akamboshanda kunze kwenyika, wataifungidzira kuti anokwanisawo kudzidzisa vamwe vake vemuZANU-PF kuti vasiye nyaya dzeudzvanyiriri, vasiye nyaya dzekurova vanhu nekungosunga vanhu zvisiri pamutemo. Taitarisira kuti vanhu vakaita saSimon Kaya Moyo vanenge vachidaro. Asi zvisinei, pasi panodya ndo zvaitika. Mwari vatonga. Tinoramba tichingochema nemhuri yavo, asi nhamo yavakatisiyira vari kuiziva. Mhondi dzavakatisiyira muno vaidziziva uye vaitodzidziviridzawo zvakare. Saka ndoayo mashoko andingangotaura. Handina akanyanya kunaka akawanda pamusoro pavaSimon Kaya Moyo.
Mungatiudza kuti sei muchidaro vadzokora?
Nekuti vanga vari vamwe vanga vachishanda nevanhu vari kutambudza vana veZimbabwe, vari kubira vana veZimbabwe. Izvozvi munhu wese ari muZimbabwe, vazhinji vari muZimbabwe vari kunhonga svosve nemuromo nenyaya yekuti kune vamwe vari kudya vachiguta, vamwe vachitambura. Kune vamwe vakazadza madzimari mudzimba mavo umu, asi ruzhinji rweZimbabwe ruchitambura.
Avo vange vari sachigaro veMDC Alliance mudunhu reAmerica vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota neStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu makumi matatu nevatatu 33 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvinosiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose uchingova pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nevanomwe 4697. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vava pazviuruzana rine makumi matatu nezvitatu zvine mazana mana ane makumi manomwe nemumwe 133,471. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana mana ane makumi masere nezvitatu zvine mazana matatu ane makumi mashanu nevatatu 3,483,353. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana manomwe nezvitanhatu zvine mazana mapfumbamwe nevatanhatu 2,706,096. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Mu Newsday wachuchusi vehurumende nezuro vakazivisa dare redzimhosva kuti vanoda kuti vaimbova mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga amai Mary Mubayiwa vavharirwe muHarare Remand Prison kuti zviongororwe kana vachikwanisa kumiswa mberi kwedare. Izvi zvakabuda mushure mekunge vana chiremba vaviri vakabuda nepfungwa dzakasiyana pamusoro penyaya yekuti pfungwa dzaamai Mubayiwa dzakamira zvakanaka here zvekuti vamiswe mberi kwedare redzimhosva. MuNewsday makare mazana nemazana evarairidzi akaramwa mabasa nezuro pakutanga pekuramwa mabasa kwavo kwemazuva gumi nemaviri senzira yokumanikidza hurumende kuti zvichemo zvavo zvemihoro zvigadziriswe. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Sono anonga zvichirira news dzichirengwa dzikushamiswa nehurumende kuti nhasi yafunga zvokuti ipe Massive 7 mari mabonus yichitambira neUS dollar. Ko why vadecide kuti vaite izvozvi zvokupa vanhu nemaUS dollar pesa pambengo achiomera kuvapa mari? Vanotanga kuvapa mari yebonus iri maUS dollar sei vasina kuwedza mari iri kudiwa nevarairidzi yose. Haisi nyaya here yekutsvaka kuda kuti vaone maelections akatatasana nawayo kukambena kwavo kuzviri sikireti.
Aiwa Studio 7 apo muri sei zvenyu vashamari veStudio 7 vese tinokutendai. Ine ndiri kutaura ndiri pakwekwe apo zvaitika pakwekwe mazanpf arwana papart office apa vega. Aiwa uyu munhu wekavi asi mutungamiriri munhu aripo ndaambopawo Chiwenga chero achazodyiwa hake Chiwenga nemukomana bati ndaambopawo Chiwenga munhu akaromba munhu akaromba bhokozi heyeye vanhu vari kukuwadzana vega muzanpf mawe imomo. Aiwa ngaambosiya chigaro akaromba munhu aana kupinda zvakanaka munhu.
Hallo pa Studio 7 ndiri kutaura ndiri pazvaka. Ndoda kungotaurawo nenhau yevanhu vezanupf vanoti chanyisa hana vanhu. Munhu asina vanhu unogarirwa murodhi iri nekuvharirwa kusina vanhu vake regai kwavanovharirirei kana vachizovota hana munhu. Ivo ndi vasingazivi zvavari kuita nokuti kana munhu asina vanhu ndingagwira ini kana ndina masoja iye ndichibva nomusina wamasoja ndini nongobatana maoko ndingagwira ini munhu akadaro. Ivo ndi vasina vanhu kuti vanodiita zvokwaya. Chamisa unongodiwa navanhu zviri pachena zvisina kana kupokana kana zvisina fungidziro sezvavanoita ivo.
Mangwanani paStudio 7 apo. Aini ndinozwa kurwadziwa zvisingaiti ini ndiri kuno kuhonde vhale. Mapostori ekwamarange unongonzwa nyingoti pamberi nezano pamberi nezano pf kuti akanzonzi namutumwa tivhotere pazano panova munangagwa. Kwanda senge vane mashopusa vanotenga shuga yewega yakachipa ende havana kana basa navo havana kana future vanhu ivavavo. Vakandofanana nemurume akataura uye wekuchipinge uya akati yewe ndida kwasa mwana angu vimbai pamberi needucation. Vimbai vakwe ada kudzidza kupi? Ari kudzidza ada kuzoshanda kupi? Tinavo vanoiswa nemadhigiri nemadhiploma vakagara nekuda kwemupavha dziri kutungamira nyika. Ivo nyingoti vimbai pamberi needucation yekudini haugoni kuchinja maitiro wechivhotera wachamisa.
Vakomana paStudio 7 apo tinofara chaizvo nekuti panyaya dzenyu dzechokwadi. Asi hatidi kurovambwa takaviga mupinyu. Zviri kuitwa nemutungamiriri wedu hazvifadzi, hazvinakidzi. Because zvaari kuita ari kukuraya nyika, kwatokuraya nyika kwatoita pachina kuti ichadzoka. Because iye nemhuri yake vari kudya zvakanaka ende vari kutofara. Saka andoona panototaurwa zvimwe hazviite. Saka zviri kuitwa namunangagwa hazvifadzi. Ngaambosiya Chamisa amboenda pachituro atonge ndizvo. Alright, ndatenda hangu handine kutaura because ndine shungu dzakawanda.
Ndaida kutaura nenyaya yeZANU-PF. ZANU-PF inongoti ma-sanctions. Yakaiswa neMDC. ZANU-PF inototora advantage yema-sanctions yayo. Inotomafarira ndosaka kodzero dzevanhu dzichiramba dzichityorwa, vachiramba vachityora kodzero nekuda kuti havadi kuti ma-sanctions abve bose. Vanotozviziva kuti akabva ma-sanctions vachashaya chimwe chinhu chekunyepera kuti sei vasiri kugadzirisa zvinhu zvinonetsa kuzimbabwe. Saka ma-sanctions vanotomada vanhu vezanu. Saka vanhu vekuti vakatongopinda vachida kungotya vega vega. Ndosaka uori uchinyanya vachingoba vachiita zvavanoda. Nyaya yekuti vanhu vanenge vangovaisa pfungwa dzekuti ingochemai muchikoti ma-sanctions aripo. Aiwa taneta nayo zano yameno tiri kuenda kupi, chii chiri kuitika, tiri kufamba sei senyika, kwatiri kubva tiri kukuona asi kwatiri kuenda hakuna kucheka.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Chimirai mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zvekuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova chipanga mazano chevaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaSteve Bannon vakasungwa nezuro muchiri mokuzvipira kumapurisa. VaBannon vari kupomerwa mhosva dzekuzvidza paramende yeAmerica pamwe nekuramba kumira mberi kwekomiti iri kuferefeta zvakaitika paCapitol Hill musi wa6 ndira, apo vatsigiri vaTrump vakakonzera mhirizhonga yakakonzera kufa kwevanhu vashanu. Chinangwa chevatsigiri vaTrump chakanga chiri chekumisa kugadzwa kwavaJoe Biden semutungamiri mutsva weAmerica mushure mekukunda kwavo musarudzo. Nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni vaudza Studio 7 kuti vachisvika pamapurisa pavakazvipira, vaBannon vakaudza vatori venhau kuti zuva nezuva vari kushanda nesimba kubvisa hurumende yavaJoe Biden pautongi.
Tingati kuzvipira kwavaSteve Bannon vaimbova chipanga mazano uye murungi wezvesarudzo mubato remaRepublicans vachipanga mazano kuna vaDonald Trump vaimbova mutungamiriri wenyika mucherechedzo wekuti muno muAmerica kunyangwe ukaita madambi ruoko rwemutemo runozongokubata chete.
VaBannon vasungirwei?
Takaona vaSteve Bannon vachizvidza dare reparamende ranga rava pamasamanisi ekuti vauye kuzopa humbowo pamwe chete nekupira kana kuti kutura mapepa ezvinyorwa zvavainazvo muhurukuro dzavaita navaTrump mukuronga kwemhirizhonga yakaitwa musi wa6 January. Apo vaDonald Trump nevanovatsigira vakaedza kupidigura kufambiswa kwedemokrati, kufambiswa kwesarudzo yemutungamiriri wenyika, apo vaida kurambidza kuti vaJoe Biden vadzipa zviri pamutemo ndivo vamutungamiriri wenyika.
Mhosva dzavari kupomerwa ndedzipi uye ingani?
Inoona kuti musi wechishanu svondo rapfuura Justice Department kana kuti bazi rezvemutemo rakapomera vaSteve Bannon mhosva mbiri. Yekutanga iri mhosva yekuzvidza dare reparamende muno muAmerica, apo vakaramba kuenda kuti vanopira humbowo kana kuti vanobvunzwa zviri pamutemo kuti zvii zvavanoziva nemhosva yemhirizhonga yakaitikwa musi wa6 ndira. Apo vatsigiri vaDonald Trump vakapinda muimba yedare reparamende kana kuti Congress umo vakanoita mhirizhonga vakambodisrupta kana kuti vakambomisa kusarudzwa zviri pamutemo kwavaJoe Biden semutungamiriri wenyika. Chipiri ndeyekuti yakada kufanana neyekutanga nekuti vakaramba zvikare kuendesa zvinyorwa kana kuti mapepa kana kuti communication kana correspondence yavaita nava Trump vachironga mirishonga iyoyi.
Vaguni mhosva idzi dzinogona kukoka mitongo yakadini munhu ari mujeri kana akawanikwa ine mhosva?
Mhosva idzi dziri mbiri, imwe chete yayo ine mutongo unogona kusvika gore, uye fine kana kuti mari yekubvuma mhosva inogona kusvika 100,000 pamhosva imwe neimwe iyoyo. Saka tinoona sekuti kuzvipira kwavazoita nhasi vaSteve Bannon vanga vaita semembwe ya taswa nemambure kwakusina kwekuenda. Saka vazvipira vachienda kuhofisi yeFBI yemuno muDC kana kuti local field office yeFBI.
Saka chii choitika kuna vaBannon kubva nhasi?
Izvi zviri kuitika izvozvi ndezvekuti vaSteve Bannon vachaenda through kana kuti vari kuprocess kana kuti vari kuvhunzurudzwa neFBI zviri pamutemo, vachidaira mibvunzo iri mandatory kana kuti yavasingagone kuramba kutaura kana kupindura, inosanganisira kuti vanonzani, vanobva kupi, uye vaibatira vatirambo nenzira dzipi, uye ikoko ndokwavachatorwa mafingerprints. Zviri basic kana kuti zvinotarisirwa pamutemo. Kana vapedza izvozvo, tinotarisira kuti nhasi masikati ndo pavachaendeswa kudare redzimhosva kuti vandodaira mhosva dzavo mbiri dzavakapomerwa idzi, dzekuti yekutanga vakazvidza dare reparamende apo vakaramba kuenda kunobvunzwa zviri pamutemo, uye vakarambawo kuunza zvinyorwa. Uye toda kuti vatevi vazive kuti zvochamisa zvikuru kwazvo kuti apo vaSteve Bannon vanga vachisvika pafield office yeFBI muno muDC vabvunzwa nevatori venhau kuti vane zvavada kutaura here. Vataura mashoko anoshamisa ekuti zuva nezuva vari kurwisa kana kuti vari kuedza kupidigura hurumende yavaBiden. Zvinova zvinhu zvinoshamisa, zvinoratidza kuti havasi kutombodzokera mashure munyaya yavo nevamwe vanotsigira vaTrump yekuti havasi kubvuma kuti vaBiden vakasarudzwa zviri pamutemo, uye vari kuedza nepavanogona napo kuedza kupidigura hurumende yavaBiden inova yakasarudzwa zviri pamutemo, zviri pamurawo wemuno muAmerica.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Frank Guni vari parunare kuWashington DC neStudio 7.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoyambira hurumende neZimsec kuti varayiridzi havazotoresi vadzidzi bvunzo pasina kunyoreranwa gwaro rezvemihoro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vaSimon Kayamoyo vakange vari munhu akazvipira uye anga achingoziva upenyu hwekusunungura nyika. Vaimbo vachipanga mazano chava Donald Trump vaSteve Bannon vanomiswa mberi kwedare redzimhosva. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.